handioni zvinganyanya kuti zvinhu zvacho zvishanduke, nekuti pese mapazi ehurumende paitofanira kunge aine chido chekuti vanhu vavo vari kunze vakurudze kubhadharwa. Zvinoriko zvino kana yave kunzi mari yacho yoenda nekusalarizi biro, handisi kuti zvinganyanya kushandura zvinhu, nokuti ihurumende imwe chete iri kushayiwa mari. Nyaya hombe yanga ichiita kuti vasakurumidze kubhadhara mari ndoyokuti mari yacho vanga vachitoishayiwa, vanga vasitorina mari yacho yokuti vabhadhare vanhu. Saka tingangoti zvedu hongu vakangoshandure chandure ichi neicho, asi hachingabvechaita kuti mari yacho inge yaveko, nokuti dambudziko guru rine hurumende nderokuti mari iyoyo haipo. 83% yemari yose yemubhajeti ikuenda iyo kundobhadhara masalarizi evanhu. Saka naizvozvo patova nedambudziko rokuti kana utori kunze uko kure kure haukurumidzi kuonekwa kunzi uri pasi. Saka dambudziko iroro ranga ringoripo rokuti vanhu vaitopedza nguva yakareba vasingabhadharwi, zvainyadzisa nyika. Izvozvo zvaifanira kunge zvichiita kuti hurumende ikurumidze kubhadhara, asi chakaita kuti vatadze kugadzirisa vachizviziva kuti pane dambudziko ndorekuti mari yacho vanga vasisina.
Asi hazviyamuri here kuti mari dzinenge dzakungobuda muhomwe imwe chete pakukwanisa kuteerwa kuti uyu tamupa chii, chakati taendesa kunani?
Ehe, zvingangobatsire zvazvo, asi handioni zvichishandura chaizvo chaizvo mabatizo ehomwe ehurumende, nokuti kana vanga vachimboendesa neministry of foreign affairs, zviro kwazvo ministry of foreign affairs ndivo varidzi vemaembasi. Saka saizvozvo vanga vachikundikana kuti vakurumidze kubhadhara, handingaoni mumwe munhu achigona kuzoita kuti zvikurumidze, nokuti zvinga zvotoreva kuti ministry of foreign affairs haichagoni kunge ichimhaita zvinhu, nokuti mari inenge isiri muhomwe mayo, inenge iri muhomwe merimwe bazi rehurumende.
Pane ongororo iri kuitwawo nehurumende yekuda kuona mafambisiro ari kuita mari dzemihoro idzodzi yavari kuti oditi. Munoona ichikwanisa here kuzoti dambudziko ragara richiva chemedza irori ringe richigadziriswa?
Dambudziko remaoditi rinove dambudziko remuZimbabwe nderokuti tinoziva zvinhu zvisi kufamba zvakanaka. Saka hapana oditi itsva ichatibudisira zvinhu zvitsva. Pane oditi yakaitwa muchayeyuka 2009 yeNest and Young, yakaona kuti pane vanhu 75,000 vanga vasina kunyatsopinda basa zvakatitwasatwasa. Nanhasi tiri kungotaura nezvazvo. Kune nyaya dzakawanda dzanga dzichibudiswa nemubati wehomwe yemari, audita general wehurumende akabudisa zvakawanda chaizvo zvinoratidza kuti zvinhu asi kunyatsofamba zvakanaka mabatirwo emari dzehurumende, asi zvinhu zvakadai hazvisi kugadziriswa. Saka hongu tinoziva vane maaudita vanga vachiita vachiedza kuona kuti vanhu vangani vari pabasa nezvimwe zvakadaro, asi hazvisi kubatsira kuti vanhu ivavo vave vashoma.